Dare rati wa moyo havana kuratidza kudare iri kuti dare rama magistrate rakataza papi paraka wanyima mkana wekubvisa mari yechibatiso chikumbiro chavo mudare iri chakanonoka kunzikwa sezvo magwaro ematongerwo akaitwa nyaya yavo kudare repasi ange asina kumira zvakanaka gweta ravamoyo vavo bheisha vavati kuraswa kwechikumbiro chavamoyo kunoreva kuti vamoyo vanogona kugara mujeri kudzamara nyaya yavo yatongwa
taenda kudare nhasi tinopuwa mutongo wekuti chikumbiro chatakapa chekuti atongwa achibva kunze chakanga chadavirwa here sezvineiwo mutongi haana kuwirirana nechikumbiro chedu akati haasi kunyatsokuwirirana nesu maererano nezvatiri kuti zvakakanganiswa nemutongi wekudare repasi-pasi remagistrate court saka nokudaro abva arasa chikumbiro chedu kunze
vasha vavati havazivi kuti nyaya iyi ichatongwa rini sezvo matare akambomira kunzwa nyaya kudzamara denda recovid-19 rapera vatiwo pane mukana wekudzokera kudare repasi kuti vaone kuti vangapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here
tine mukana zvakare wekudzokera kumagistrate court tichikumbira kuti vatongwe vachibva kunze ndokunge takwanisa kutaridza kuti pane zvimwe zvunhu zvakazofara zvoitika kumashure zvakanga zvisingazivikanwi apo pavakanyimwa kuti vange vachitongwa vachibva kunze pekutanga for instance pavakanzi vaende kuchizarira tatisati tava nelockdown measures avapawa iko zvino tanga tisati tava neyatinoti practice direction yakabva kumukuru mukuru wevatongi vachief justice Malava wekuti nyaya dzese dziri kumatare edzimhosva hadzisi kuzoenda kutrial saka izvozvo zvese tichadzokera nazvo kumatare epasi pasi tichiedza kuvaonesawo kuti zvazvaakureva ndezvekuti munhu angagara muchirongo nokusingaperi here mubuditsi
vamoyo vave nemazuva anodarika makumi mashanu vari mujeri kubvira pavakasungwa uye vamwe vavakasungwa navo vakaburiswa mujeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso zvichakadai mapurisa ezimbabwe republic police asimbaradza lockdown mushure mekuona kuti veruzhinji pamwe nevamwe vemabhizimisi havachatevedze mutemo welockdown uyo wakanangana nekudzivirira kupararira kwecovid-19 mapurisa anoti pane zvitoro zvakawanda zvisingaite basa rakakosha panguva ino zvakaita sezvinotengesa mbatya shangu fenicha nezvimwe zvange zvave kuvhura zviri kunze kwemutemo mutauriri wemapurisa vapou nyati vatiwo pane vanhu vakawanda vari kungofamba vasina kupfeka mamask uye vasina mvumo yekupinda mukati meguta
we've also realized kuti kune vamwe vanhu vari kuita mafake covid certificates mafake covid clearance letters kana kuti movement letters so we've had to make sure the process yese iyoyoyo taita taite kuitira kuti tiite cap mafake covid letters in terms of movement vamwe vari kuzowanika vachiita mafake covid
vanyati vati uwandu hwevanhu vari kusungwa nekutyora mutemo wecovid-19 huri kuramba huchikwira vachiti nezuro kwakasungwa vanhu zviuru zvitatu nezana nemakumi masere nevashanu vainge vatyora mutemo welockdown ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.